Manera kanaka murie Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 24, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uye zvino tiri mubishi nemaresidensi kuti tiite petition yatiri kuda kunopurizenda kudare reparamende musi wemuvhuro kuti vatidanirewo minister of environment padambudziko riri apo kuti paito rihabhiritete nekurumi uye nekufendedza hurumende zvakare kuti zvicherwa zvinofanira zvicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagare pane zvakanaka.
Sangano recenter for research and development roronga kuenda kudare reparamende negwa renyunyuto riri pamusoro pekucherwa kwezvicherwa munzizi mudunhu reManicaland. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti urongwa hwekuumbwa kwekanzuro inozeya nyaya dzemihoro hwaive pachinhano chepamusorosoro. Sarudzo dzekutsvaga vanhu vachange vari muzifa dzokonzera mitauro zvichitevera mitemo mitsva ichashandiswa mukutsvaga vachapinda muzvigaro zvemusangano renhabvu iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvenharaunda nekodzero dzevanhu reCenter for Research and Development rinoti mangwana muvhuro riri kuenda kudare reparamende kunosiya gwaro renyunyuto pamusoro pemachererwo ari kuitwa zvicherwa munzizi mudunhu reManicaland. Mukuru wesangano iri vaJames Mupfumi vanoti sangano ravo rakatoburitsa gwaro reongororo yekucherwa kwegoridhe murwizi mutare kusina tsarukano, vachiti ongororo yavo yakaburitsa kuti kwanga kuine makambani akati kuti anga achichera murwizi zvisina magwaro ari pamutemo. Vamupfumi vanoti sangano ravo rakabatana nevagari rakasvitsa nyunyuto kuhurumende zvakazoita kuti patorwe matano kanokwana kaviri ekuedza kumisa kucherwa uku, izvo vanoti zvakazoita kuti vaichera ava vangosiya makomba nematutu evhu zvave kutadzisa mvura kuyerera zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vebazi rezvemigodhi. Ngatinzwe hurukuro yataita navamupfumi.
Problem huru yaapo ndeyekuti chakangosiwa zvakadaro ari matutu makuru emavhu huri haisi kufamba murwizi imomo ende mabhiriji ezvinofanika mutare bhiriji yava nesiltation uye kuna almost about 800 families dzinogara munharaunda iyoyo. Zhinji dzemafamilies iwayo dzinowanikwa longu murwizi iyoyo ende nemvura yakunonaya pane njodzi yekuti maproperties evanhu anokwanisa kuparara. Saka ndoo nyaya yapo huru iye zvino yekuti panofanira kuti pagadziriswe rwizi irworwo kuti vanhu vaive nekugara zvakanaka.
Makambani ari kuchera vari kukwanisa here kuitawo mabasa ebudiriro munharaunda imomo zvokuti zvamuri kutaura zvekugadzirwa kwemabhiriji nezvimwe zvinogona kunge zvichiitwa imomo?
Hakuna changa chichiitwa. Isusu muongororo yatakatoita takatoenda kunoendeswa revenue rwizi irworwo rwuriranda mutasa rural district council, ikoko hakuna chiri kuenda ikoko zvakare. Tikaenda kunoendeswa goridhe chaiko chaiko kufidelity, hakuna zvakare goridhe riri kuenda ikoko. Saka hakuna, nekuti vanhu havanga vachichera zvisiri pamutemo, vanga vachishandisa masimba epolitics. So makambani akafopo iwo akananga nakunyanyanyanya nezvematongerwo enyika, vanhu ivavo vanga vachichera ivavo. Saka havana chavanga vachibhadhara.
Tichitarisa iro gwaro renyu ramakaburitsa rinozobatsira sei matambudziko ese amuri kutaurai?
Gwaro iri kuyeuchidza hurumende nezviri kuitika. Saka iye zvino tiri mubishi nemaresidensi kuti tiite petition yatiri kuda kunopurizenda kudare reparamende musi wemuvhuro kuti vatidanirewo minister of environment padambudziko riri apo kuti paito rihabhiritete nekurumidza uye nekupendedza hurumende zvakare kuti kuti zvicherwa zvinofara kuzvicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagaritani zvakanaka. Saka ndinotonzora tinaro parizvino nekuti takatarisana nedisaster pakasaitwa rehabilitation nekukurumidza nekuti zvino muZimbabwe zvino inguva yemvura ende mvura yezvino yakuuya iri kuuya kudaro rwizi harusi kufamba nekuti vakangobviswa vanga vachichera vaya havana kusungwa ende hapana matanho ati kuona ari kutorwa kuti rwizi rugadziriswe kuti mvura idarike. Ndosaka zvino tiri mubishi rekuti titarisane negari reparamende kuti vange vachitaura nevakurukota vehurumende veministry of environment nature of mind kuti paitwa matanho nekukurumidza kuti rwizi rugadziriswe mvura ipfuure vanhu vasapinde mudambudziko rekuparadzirwa dzisa neupenyu. Masvondo apfuura kwakatofa munhu murwizi imomo nekuti vamwe vana vakunotambira mumadhamu aya akasiyiwa iwayo. Vamwe vana vari kuchera imomo vachitsvaga goridhi vamwe vachakatopfutirwa nevhu akafira imomo.
Asi chii chiri kutarisa hurumende kuti inge ichitora matanho kana imi muchiita mabasa ekuratidza zviri kukanganiswa munharaunda muchivasvitsa?
Chiri kuvhiringa hurumende ndechekuti kune vakuru vari muhurumende vari kuwana chavanowana pazvinhu izvozvo. Ndo zviri kuita kuti hurumende isave ine simba rakanyanya rekumisa zvinhu izvozvo. Ndo dambudziko huru ririmo panyaya yeriver big mining.
Iri gwaro renyu maingotarisa rwizi rumwe chete Mutare River here kana kuti mune mamwe matunha amakasanganisirawo muongororo yamakaita?
Kuchimanimani ndizvo zvakare zviri kuitika ikoko. Kwaodzi ndizvo zvimwe chete izvozvo zviri kuitika ikoko ende ndinodavira kuti matunhu ese ane nzizi kune goridhe zvinhu zviri kuitika zvakada kudaro. Gwaro rete rakatiratidze chete kuti zvataona izvi ndo zviri kwese.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vehurumende munhaurirano dzemihoro reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti urongwa hwekuumbwa kwesangano rinoona nezvenhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende Harmonized Collective Bargaining Council wave pachinhano chepamusorosoro. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vanoti sangano iri richaumbwa nevamiriri vanobva kuvashandi pamwe nevamiriri vanobva kuhurumende uye patove nebumbiro remitemo. Vamwe vashandi vehurumende vari kukurudzira kuti National Joint Negotiating Council iyo inove iri kuitungamira nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende pari zvino iparadzwe vachiti haisi kupa vashandi mukana wekutaura zvavanoda panhaurirano dzemihoro. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Alexander pamusoro penyaya iyi.
Injensi yedu ndati gore rinorese yanga ichishanda ichikwanisa kuwirirana panyaya dzekuti tine zvimwe zvinhu zvatisingagoni kutaura ine meeting setup. Ndofunga munowirirana neni inenge ichingotarisa oda kuti zvitariswe ipapo motokurukura motowirirana kana kusawirirana. Asi takaita maworkshops nepublic service commission yatakadiskasa tichiona kuti hatifanira kungotaura nyaya dzesalary chete zvakawanda zvatinofanira kuti kunge tichidiskasa. Saka takatosangana kaviri yezvinhu zvinenge tichisangana zverwetatu. Kuworkshop ikokoko tinenge tichitarisa zvese zvinobata mushandi mainteresti emushandi kuti mushandi kuti ashanda anoda chii matuns of trade. Ndinganyanyotaura maybe specifically panyaya yewelfare yevashandi tichitarisa nyaya dzesalary. Takatoadopta nyaya inonzi fair wage policy.
Inoitawo basa rei?
Kune komiti iripo ine vamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vari kutarisa kuti chii chingabvi ichi chinodiwa kuti munhu anzi ari kushanda muhurumende ararama zvese nevana vake. Saka vakaita come up neframework ine bread basket zvatakazosangana zve tikawirana kuti haizvi ndizvo. Saka chasara izvezvi kungoita costing yacho. Saka nyaya dziripo ndedzekuti kana tichinge tawirirana kuti izvi ndo zvinoita kuti mushandi afaniri kuwana tetakuzowirirana tofamba sei kuti tisvike ipapo uye kana tisatasvika ipapo zvii zvingaitwa zvifanobatsira mushandi employer paibva asatasvika palevhu yacho iyoyo.
Pane vamwe vari kuti imi munongotambira zvabva kuhurumende
Icho kwa di wa kademi zoe garayi ni anachili chichemo chedu ichingo ungu za gole le gole kuta ipo pamoja budget na chepa pamoja dingu dibunda kutiso suti nani asi korelino ili kuwepo kwa tarehe tayari shikoko kupatansa kuna utawala sasa tinoda tika itapo au sasa tino fungia ndani na fanya kujulia budget asi isu suti nani sako tete ni improvement but asi niku famba kwa nguo na isu zona tishana mtaka tatu wivira na kutishi chati nige chini tambira korelino ya chichapi na budget. Kuzi wotu wasi ya wachita ya wa budget ita hita hii ndo maria takupai sata mkada wotu wa samchana wotu wa sata tanga kutawara kutirimshando urumende goreno ya chazi nga chitambila mari sata ndo zimezezuri zhugamba shiti neta tichiru mashure mbichana asesusu tishaheza sila miriri kulamba tishimika shua kutita rambatili relevant kuniwano chino miriri ya
kwaita wawamwe amaya Alexander barakuti die National Joint Negotiating Council ya viskwa zhino zubatsile rewa shandiri.
Zvino batsira chose vakandemiri muchatarisa kuti NGNC inonyanya kupa simba kuna employer uye nekune vanenge vachirana ministry iyoyo kuti zvatinogona kutowirirana ivo vanogona kuzviti hazviite nyange tese vese marepresentative zeemployer naemployee tinoona kuti zvino zviripo uye mutemo unoti hanzi tinenge tichingoconsulta hatinegotiate saka zvese zvakamuchitira vashandi izvi tiri kuita asi simba redu patable ishoma zvikuru asi toda kufara kuti ndizivise vanhu kuti process yekutotanga harmonize collective bargaining council yapamberi tatova neconstitution saka isusu ichitoita tinamerichienda kuengensi ndechetinoziva kuti engensi ndechazve kunyamukuta webargaining council saka zvese hwaro hwacho framework zvatovapo constitution yacho yakaitwa nevanhu vanosanganisira vakabva kulabor nevehurumende.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu paVOA Shona apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzanya pakanzi follow. Apa apadiwe link asi kune vanoda havo kushandisa link endai paFacebook page yedu patinoisa link yacho. Zvinotochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum tichitarisa nezvezuva reWorld Children's Day. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu chevechidiki chamunosipiwa naTaboka Ncube weStudio 7. Nasi tichitarisa nezvezuva rekodzero dzevana reWorld Children's Day iro rinocherechedzwa musi wa20 mbudzi gore roga roga pasi rose tiine hurukuro nemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children Reverend Taylor Nyanete. Tatanga nekubvunza Reverend Nyanete kuti zuva iri rakakosha zvakadii uye rinocherechedzwawo here muZimbabwe.
MuZimbabwe zuva iri rinonzi World Children's Day rinocherechedzwa zvechokwadi. Ningati musi wa 16 November His Excellency President Mnangagwa sa chair we SADC vakakukurudza nyika dzeSADC dzikauya muZimbabwe kuVic Falls kwavaicherechedza zuva iri revana.
Imi munodaidzwa here panenge pachirongwa nyaya dzekodzero dzevana Reverend Nyanete?
Isu si sangano rimbatanidzwa levanhu vanorwira kodzero dzevana tinodaidzwa panorongwa kana kugadzirwa mitemo iyi tichipa pfungwa dzedu tichiti vana vauyevo vataurewo pfungwa dzavo inonzi child participation. Saka mitemo iyi yaumbwa nekugadzwa vana vachibvunzwawo uye vanoshanda nevana vachibvunzwawo.
Asi munoona here idzo kodzero dzevana dziri kutevedzerwa muZimbabwe?
Kodzero dzevana dziri kucherechedzwa muZimbabwe zvikuru takatarisa hurumende pachezvayo. Tichida kunzwisisa kuti hurumende yaita chii, tinoda kutanga nebumbiro remutemo idzva kana kuti ra-2018 rakagadzirwa after the Lancaster House. Bumbiro iri rine section inotaura nezvevana chete chete. Saka ndo zvimwe zviri kuita hurumende yeZimbabwe izvozvo. Zimbabwe yapamberi kana tichitarisa nyaya idzi yamira chaizvo kuti kodzero dzevana dzinge dziripo.
Ndezipi kodzero dzinotariswa kupiwa kuvana?
Kuenda kuchikoro ikodzero. Kurapwa ikodzero. Kupiwa pekugara pakanaka ikodzero. Kupiwa zvekudya ikodzero. Kuteererwa mwana kana achitaura ikodzero. Kubatsirawo mabasa emumba kwemwana achidzidziswa kuti anogara sei, anotsvinda sei, ikodzero idzodzo dzemubereki. Saka kodzero hatisi chinhu chitsva, chinhu chagara chiripo chatinotoita kuitira kuti mwana akure zvakanaka, mwana achengeteke. Because ukadzidzisa mwana kubika, kana ega anoziva kuti kubika kunoitwa sei, stove inoshandiswa sei. Saka pane chakaipa nekudzidzisa ikoko. Hakuna mwana anoramba izvozvo, nokuti zvinomubetsera zuva rake remangwana.
Munozobatsirawo vana nenzira dzipi semasangano anorwira kodzero dzavo?
Isu semasangano akazvimiririra, tinonyora gwaro remaonero atinoita nyaya dzevana. Kuafrican Charter, every 3 years tinoendesa report. Kuuncrc tinobvumirwa kuendesa report every 5 years. Iyo hurumende pachezvayo inosungirwa kuendesa gwaro every 3 years kuafrican charter, every 5 years kuuncrc. Izvi zvinhu zvinotofanira kunge zvichiitwa nehurumende nokuti ndiyo yakaisa ruoko yega kuti ndabvumirana. Saka isu kana takutaurawo ikoko tinongotaura mamiriro akaita nyaya dzevana munyika yatigere. Saka isu muZimbabwe tatova nemakore nemakore tichiendesa maripoti aya. Asi kana maripoti edu aenda, chinotanga kutariswa iripoti yehurumende. Edu ozobetserwawo kuti atsanangure mumwe matinenge tichiona kuti makasaririra. Saka ndo zvimwe zvatinoita. Iye zvino pari zvino takatarisana nenguva yatiri yebhajeti. Takanga tichisangana nevana, tichisangana nevadare, tichivaudza matinofunga kuti munofanirwa kuwedzerwa mari sezvakaita homwe inobetsera vana vanotambura nemaschool fees, homwe inobetsera vana kuti vavane chekudya, homwe inobetsera vana kuti varapwe, kuti mishonga yevana vari positive inge iri punguva dzose uye ichionekwa kuti vana vachivatora. Saka zvinhu zvatiri kuita. Saka bhajeti kana yabuda yataurwa, tinototarisawo tione kuti ndepapi pakawedzerwa, ndepapi pakaitwa zvirinani panobetsera kuti vana vange vachichengeteka zvakanaka.
Manga makateerera kumukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe, National Council for the Welfare of Children, Reverend Taylor Nyanete, muchirongwa chinotarisa zvevechidiki. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Zvino tinokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum, muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondibatsira.
Jesu simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tawanawo mumwe mukuru anonzwisisa zvechitendero chechimoslemu chinotaurwa nevazhinji nemazita akasiyana-siyana. Tina Imam Marshall. Tokuchingamidzai muchirongwa. Titange nekunzwisisa tsananguro yechinamato ichi.
Chekutanga, chitendero ichi vazhinji vanowanzotaura vachiti chimoslem, kunyange hedu tichikwanisa kunzwanana mukutaura nenzira iyoyo, regai tibatsirane mukutwasanura mazwi nemashandisirwo awo. Chitendero ichi chinonzi Islam, muchidimbu zvichireva kuzvipira zvakazara muutongi, muumambo uye muumwari waAllah, zvichizadziswa nekuvanamata ivo mwari vega uye kutevedzera mirairo yavo.
Saka vanonzi maMoslemu matinenge tichifamba umu tichinzwawo mundevapi?
Munhu anotenda muchitendero cheIslam, anotevera gwara reIslam senzira yeupenyu, ndiye anonzi muMuslim.
Saka chinamato ichi, mabata kuti ichinonzi Islam, chakatanga rini, nani, kupi?
Tinoti mavambo eIslam ari pamurairo uye sarudzo yaMwari. Isu semaMuslims tinotenda kuti Mwari akatisikira kuti tinge tichiva namata. Tinozvona mundima yechi 51 muQuran verse yechi 56. Saka chinangwa cha mwari ichi chinobata munhu wese kubva kumunhu wekutanga Adam rugari ngarwe kwa Ari pamwekete na Eve rugari ngarwe kwa Ari. Nokudaro Islam inoti zvaive zvakafanira kuti nzira ya mwari yekuvanamata nayo izivikanwe kubva kumavambo eupenyu hwemunhu pano panyika kuna baba vedu Adam.
Adam uyu ndiye mumwe chete here wa Adam na Eva unotaurwa nemamwe mabhaibheru?
Qur'an rinotidzidzisa kuti Islam igwa gwara rakasarudzwa naMwari kuva gwara reupenyu uye nzira yekunamata nayo Mwari yatingati chitendero zviri muQur'ani ndime 5 verse ye chitatu. Uye kuti muMuslim wekutanga anova Adam rugari ngarwe kwa Ari. Saka iraka iri gwara rakasarudzwa naMwari rikatarirwa naMwari rikapiwa kubva muuchenjeri hwaMwari kumunhu wekutanga Adam akaritevedzera iye nekuridzidzisa mhuri yake neavo vese vakateera mushure make rikave gwara ravakange vachitevedzera senzira yekunamata nayo Mwari sechitendero.
Tinonzwa muri kutaura maprofita atinonzwawo kune mamwe marudzi echinamato, ndivavo vamwe chete here vamunotendawo kwavari?
Vese vakazvipira mukunamata Mwari mumwe chete nekuzadzisa mirayiro yaMwari zvavakatara kuti zviitwe zvichiitwa, zvavakatara kuti zvisange zvichiitwa zvichisiyiwa. Ndogwara rakauya zvekare kuna Noa, rikauya kuna Abraham nekuna Mozisi, kuna Jesu uye Muhammad rugare ngarwe kwavari vese pamukati nemaprofita vese.
Panoda kutsanangurwa ipapo panoti mutumwa Muhammad apo vamwe vanofunga kuti ndo panotangira Islam yamuri kutsanangurwa.
Haina kuvambwa nemunhu. Zoreva kuti Islam haina kutangwa namutumwa Muhammad rugare ngarwe kwavari sekutaurwa kwazvinoitwa handizo, nekuti Muhammad rugare ngarwe kwaari akapiwa chitendero chagara chiripo sekupiwa kwachakaita kuna Jesu, kuna Moses nevamwe vese, chinova chitendero chakatanga kupiwa kuna Adam sekutsanangura kwataita.
Saka imi gwaro ramunoshandisa mukereke menyuwo imi ritsanangure izvishoma iroro rivanhu varinzwisise?
Muchitendero cheIslam ichokwadi tine bhuku dzene rinodaidzwa kuti Qur'an. Tinotenda kuti ndiro gwaro dzene rekupedzisira rine mashoko aMwari rakadzikiswa naMwari nenzira yerevelation kuna mutumwa Muhammad rugare ngarwe kwavari. Naizvozvo Qur'an ndiro rinopaura tara mirayiro yese yatinotevedzera semaMuslims mukurarama kwedu. Temo ine chekuita nekutenda, atingati mabeliefs, kutenda muna Mwari, nzira dzekunamata nadzo, kugarisana nevamwe munharaunda, tinga nekutengeserana, wanano, zvekudya, kwedzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro tinozvitora muQur'an.
Aiwa, nguva yedu ndoyo yaita shoma. Imama Marshall, ndinokutendai nezvamagoverana nesu muzuva ranhasi. Ndichakukumbirai mudzoke zvakare svondo rinouya, tipwedzere pahurukuro iyi veruzhinji vagonzwisisa. Vateereri, ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi ndokuoneka iine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Tinotenda Evans, tinodawo zvakare kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, sarudzo dzekutsvaga vanhu vachange vari muzifa dziri kukonzera mutauro zvichitevera mitemo mitsva ichashandiswa mukutsvaga vachapinda muzvigaro zvakasiyana-siyana muzifa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Pazvigaro zvose zvichakwikwidzwa muzifa, chigaro chemutungamiri wesangano iri ndicho chine vanhu vabuda pachena kuti vachakwikwidza. Vanhu ava vanosanganisira vaFarai Jere, mutungamiri wePremier Soccer League pari zvino, muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda vakambovesa chigaro weDynamos, vaThemba Muliswa muzvina bhizimisi ari kuBritain vaMasha Ogore, uye muzvina bhizimisi uye vaine zvikwata zvenhabvu vaWangu Mazodze, avo vakazivisa nemusi wechishanu kuti vabuda musarudzo iyi. Mukuru weZifa, Muzare Yvonne Manwa, Vanoti kunyoreswa kweavo varuda kukwikwidza zvinzvimbo musarudzo kwahurwa kusvika musi wa10 zvita uye sarudzo dzizoitwa musi wa25 ndira 2025. Vanoda kukwikwidza vanosungirwa kutevedzera mitemo mitsva yakatarwa neZifa Congress inoti munhu anoda kukwikwidza chigaro chemutungamiri weZifa nemutevedzeri wake anofanira kuve ane zvidzidzo zvishanu kana kuti 5 ordinary level subjects dzakabudirira. Pamusoro pezvo anofanira kuve mugari muZimbabwe kwemakore maviri akateverana. Mitemo iyi yakapasiswa neSports and Recreation Commission kuti ive mubumbiro remitemo yenhabvu munyika. Asi aimbovegweta reZifa vaRalph Maganga vanoti mutemo we5 O-levels pamwe nemakore maviri akateverana munhu achigara muZimbabwe yakagara iripo asi kungoti yaive isati yaiswa mubumbiro remitemo sezvaitwa izvi. Vajere vanoti mushure memakore mana vatungamira nhabvu yezvikwata zvepamusorosoro munyika vave kukodzera kutungamira ZIFA. Vamponda vanotiwo nhabvu iri kuda munhu akaita saivo anoziva zvemafambisirwo emari.
Munhu ari kudiwa pabasa iri haasi munhu anotamba bhora. Pari kudiwa munhu anonzwisisa zvemabhizimisi, anonzwisisa nezvemari, anonzwisisa kugadzirisa kuti mari inouya sei. Ndopa ndokunoti ipapo makandidati akawanda ndikwanisa kunge ndichiziva kuvadarika.
Vamwiswa vanotiwo ivo chete ndivo vakakodzera kutungamira ZIFA.
Inini ndakadzidza nyaya dzemasports and bora esport. Hapana munhu ane degree rebora kana recricket kana rugby, asi zvese zvinoenda under sport and sports management. Saka zvinoda munhu ane ruzivo akaenda akanodzidza kuti zvemasports izvi zvichibatanidza bora zvinoranwa sei.
Vagore vanoti ivo vanokodzera kukwikwidza nekuti vapedza nguva yavo yakawanda vari muZimbabwe vachifamba nemaorias. Asi munyori mukuru weFootballers Union of Zimbabwe vaTerence Malunga vanoti nhabvu inokodzera kutungamirwa nevakamboitamba chete.
Chishuwo chedu chikuru ndechekuti tikwanise kuonawo vakomana nevasikana vakambotambawo mutambo uyu, vakwanise kuvawo vari mukati memuunganidzwa wesangano weZifa. Izvozvi zvinokonzeresa kuti ruzivo rwavo rwekuva kuburikidza mukutamba kwavo vakwanise kuzviunza patafura.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanotsinirawo vachiti vakambotamba bhora ndivo vanoziva zvinodikanwa mukufambiswa kwenhabvu munyika.
Tinoda vanhu vanenge ana Peter Law EPO akatamba level highest level. Tinoda vanhu vanenge ana Benjani Mwaruwaru. Saka ndivo vanhu vatinenge tichida. They've got the nation at heart.
Asi mutsigiri wenhabvu vaKudzaibere vanoti hazvinei nekuti munhu akambotamba nhabvu, asi chinodikanwa ruzivo rwekutungamira nhabvu yacho.
Munhu akambotamba bhora, munhu akambotamba netball, munhu akambotamba cricket haakwanise kukunda munhu anoziva mafambisirwo emari, haakwanise kuziva management any another level kuti zvinhu zvinokwanisa kutibatsira.
Mutsigiri weDynamos vamasimba denenga vanoti munhabvu hamusi kudiwa vanoita nezvematongerwo enyika.
That person anenge apinda achita kuti admin we sport iye ari member of parliament kana kuti councillor, he or she is going to spend more time ari kumaruseva achiconcentrata ne constituency yake, asi kubhora kunenge kuchida kuita se kuchida kuranwa.
Pari zvino nhabvu muZimbabwe iri kutungamirwa nekomiti yeZifa Normalization Committee, iyo yakagadzwa neFIFA kuti igadzirise nhabvu munyika uyezve nekuronga kuti kuitwe sarudzo yevatungamiri venhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.